Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 11/2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vana vechikoro vakabatwa nechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaisa runyoro rwavo pagwaro rakakosha rinokurudzira utongo hwejekerere munyika dzemuAfrica uye kuita kwesarudzo dzakachena.
VaDick Lekki vanga varipo uye ndo vanga vatori mutungamiriri weSouth Africa pakasunungurwa vaMandela. VaDick Lekki ndo vaitungamirira vandudzwo yakaitika kuti nyika yeSouth Africa ive inopinda pavutongi hweveruzhinji.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa waFrederick Willem de Klerk vakava mutungamiri wehurumende yekupedzisira yeudzvanyiriri kana kuti apartheid vashaya nhasi. Zimbabwe Warriors yotamba neSouth Africa na 9 PM manheru ano kuJohannesburg mumutambo weFIFA World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 4691. Vanhu makumi matanhatu vakabatwa vaine chirwere ichi uye pavanhu ava pane vana vechikoro makumi matatu nevana vakabatwa nechirwere ichi. Pavana ava makumi maviri vari kumateveleland south gumi nevana vari kumasvingo. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nezvisere nemazana matanhatu negumi kana kuti 3,408,610. Vanhu vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 2,669,749. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba iyi inyatsoshanda kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaisa runyoro rwavo pagwaro rakakosha rinokurudzira utongo hwejekerere munyika dzemuAfrica uye kuitwa kwesarudzo dzakachena kana kuti African Charter on Democracy, Elections and Governance. Magweta anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nemabasa eparamende eVeritas ati aziviswa negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti mutungamiri wenyika azoisa runyoro rwake pachibvumirano ichi. VaMnangagwa vakatanga varatidza kuzvipira kutambira chibvumirano ichi kumusangano weAfrican Union musi wa21 kurume muna 2018. VaMnangagwa vakazopiwa mvumo nedare reparamende muna kurume 2019 kuti Zimbabwe ive panyika dzinobatwa nezvisungo zveAfrica Charter iyi, asi Veritas inoti zviri kuishamisa kuti sei zvatora makore kuti VaMnangagwa vazvisa runyoro rwavo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaZiyambi kuti tinzwe divi ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta vari sachigaro vesangano rakazvimirira rinoongorora zvesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni.
Isu seZESNI tatambira nomufaro mashoko anoti President venyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vasaina zviri pamutemo Charter yeAfrican Charter on Democracy, Elections and Good Governance.
Zviza kutarisirwa kubva nasi zvichienda mberi.
Danho rasara chete ndirokuti mapepa asainwa naPresident iwawo atakurwe aendwe nawo African Commission kuti Zimbabwe inge iri imwe yenyika 35 dziri kuratifya African Charter on Democracy, Elections and Governance.
Kofe izvozvo zvakakosha kunyika yeZimbabwe.
Iri idanho rakakoshera nyika zvikuru nokuti takatarisa African Charter on Democracy, Elections and Governance. Charter iyoyo inozvisungo zvakatikoshera zvinoti nyika dzemuAfrica inofanira kunge ichitevedzera mairirano nekufambisa kana kuti mafambisirwo anoitwa sarudzo. Izvo zvinorevawo zvakare kuti mutemo wedu yesarudzo, electoral law, inofanirwawo kunge yava kutevedzera zviri mucharter yandataura nezvayo iyi. Zvinoreva kuti maitiro edu achaita sarudzo dza 2023, achaita by-elections muna 2022, anofanira kutevedzera zvisungo zvemuAfrican charter iyi.
Zvii zvimwe zviri muchibvumirano ichi kana kuti charter?
African Charter inotaurawo zvakawanda zvinotarisira kuti sarudzo dzinofanira kunge dziri dzejekerere, dziri free and fair, uyezve kuti nyika hadzifanira kunge dzichitungamirwa nevanhu vanotora nyika nechisimba vanoita mamilitary coup nezvimwe zvakawandisa. Saka tinoona danho ratorwa nemutungamiri wenyika iri danho rakanaka, uyezve tinoti kune mutungamiri wenyika dai waro gwaro ravasaina iri rachimbidzika kuti riende kuAfrican Commission kuitira kuti pamaelections aakuya eby-election muna 2022 uyezve neharmonized elections dziri kuya muna 2023 dziitwe zvichitevera bumbiro kana kuti African Charter on Democracy, Elections and Governance. Chimwezve charakatinakira bumbiro iri reAfrican Charter ndorokuti rinoremekedza marights eavo vanoongorora sarudzo, hatingati maobservers.
Vemunyika chete here kana kuti nevegunze?
Malocal observers zvese nemainternational observers. Kureva kuti rakuitawo zvakare kuti basa redu sezesini rifambe zvakanaka, tiziva kuti takachengetedzwa nemutemo weAfrican Charter uyezve takachengetedzwa nemutemo weConstitution yeZimbabwe mubasa ratinenge tichishanda tichiongorora mafambisirwo esarudzo.
Gweta varisachigaro vesangano rakazvimirira rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vaimbo yemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaFrederick Willen de Klerk, mutungamiri wehurumende yekupedzisira yeudzvanyiriri kana kuti apartheid, vashaya nhasi vave nemakore makumi masere nemashanu ekuberekwa. VaDe Klerk vakatungamira nyika kubva muna 1989 kusvika 1994 uye vakazoita mutevedzeri wemutungamiri wenyika kubva muna 1994 kusvika muna 1996. Mumashoko kuvatori venhau, sangano reFW De Klerk Foundation razivisa kuti vashaya kumba kwavo kuCape Town mushure mekurwara nechirwere chegomarara. FW De Klerk Foundation yatiwo mhuri yavaDe Klerk ichazivisa mukufamba kwenguva kuti vacharadzikwa kupi. Vasiya mudzimai amai Elita De Klerk uye vana vaviri Jan naSusan. Mukuziya nezveupenyu hwavaDe Klerk, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Regai nditi inini vaDe Klerk hatingavatori semunhu asina zvaakaita munhoroondo yeSouth Africa.
Kose muchidaro?
VaDe Klerk vanga varipo uye ndo vanga vatori mutungamiriri weSouth Africa pakasunungurwa vaMandela. vadikle kindo vaitunga mirira vandudzwo yakaitika kuti nyika ye South Africa ive inopinda pavutongi hweveruzhinji tikatarira muchaona kuti basa iroro hatingari rerutsi ibasa guru kwazvo hongu vadikleko vakamboshanda vari pasi pehurumende yeujinyiriri yeapartheid kana kuti yorusarura yemusouth africa asika vakazobetseravo kuti pabviswe vutongi ihwohwo hwevashoma kuchiinda kuno utongi hweveruzhinji
asi zvainge zvakakodzera here kuti ivona vamandela vabatanidzwe pakupiwa mubayiro wekurwira runyararo kana kuti Nobel Peace Prize
regai nditi vaikodzera nezvavakanga vaita mukatarira muchaona kuti muSouth Africa manga makaoma zvikuru sei muSouth Africa manga muchifiwa manga mune mhirizhonga nokuda kwoutongi hwevashoma utongi hweapartheid utongi hworusarura saka kana tikatarira isusu kuti vaDe Klerk vakashanda navaMandela kuti vautongi hwohwo hubve pachiuya kwatingati utongo hworuzhinji muSouth Africa tingati vaikodzera kana takatarisana naizvozvo nokuti vakabetsera kuti kurwisana kwanga kuripo kuve kunopera tingati isusu vaikodzera kunyanya sei takatarisana nedonzo rokuregererana kana kuti inonzi reconciliation mukarangarira muchaona kuti nyange muno muZimbabwe vamugabe vakauya nedonzeroro rokuti vanhu varegererane paya pavaita iwe shamwari wanga une pfumo rako chirigadzira riite gejo nezvimwe zvakadaro daro saka kana takatarira nefungwa yokuregererana vaikodzera kuti vapiwe mubayiro iwoyo
asi nezvakaitwa navaDe Klerk naivo vaMandela mungati muSouth Africa mune kuyanana here pakati pemarudzi tichitarisa zviri kuitika iko zvino
hongu zvinhu zvave nani muSouth Africa pane zvazvanga zviri pasi peapartheid asi kuchine matambudziko zvikuru sei matambudziko ane chokuita nezveufumi ufumi huchiri mumaoko evashoma vazhinji vacho vari vachena izvi zviri kuitika kunyika zhinji dzomuAfrica kuwanikwa kwokuzvitonga kuzere hakuna kuunza rusununguko kunyanya sei rwezveufumi kune vazhinji saka izvozvo tiri kuzviona muSouth Africa asi pari panyaya yokuti pavunzwa utongo hworuzhinji vakabetsera chotarisirwa izvozvi ndechokuti vari mumasimba ngavachishandisa masimba avo kuti zveufumi zvive zvinogadziriswa vana vaDe Klerk vakaita chikamu chavo hongu pane divi ravo ranga risina kumira zvakanaka asi tingati isusu futi ndingati inini pakuzoshanda kuti utongo hwevashoma hubviswe vakabetsera vakaitavo zvavakagona kuita
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 mashoko kuvatori venhau Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yasunga mukuru wemurehwa Rural District Council vaAlois Gurajena nenyaya yehuori pakugovera minda pane rimwe purazi mudunhu reMashonaland East. Vashandi vakavanda vari kutarisira mari dzebhonasi mwedzi uno neunotevera zvinonzi nenyanzvi munyadzo zveupfumi zvichabatsira zvakanyanya mhuri dzakawanda uye vamwe vanozviitira mabasa emaoko vanotarisirawo kuti bhizimisi ravo rinenge rave kufamba zvakanaka. Vanhu vakawanda vari kutaura neStudio 7 vanoti upenyu hwaoma zvawedzerwa nedenda recovid-19 asi mumwe mudzimai amai Joyce Mupamhirwa vanozivikanwa nerekuti Aunty Joy kuchitungwiza vari kukurudzira mhuri kuti dzisungirire mari yadzinenge dzawana zvikuru panguva yekisimusi nekuti panopera zororo iri zvinhu zvinogona kutonyanya kuoma. Ngatinzwe hurukuru yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Christmas zvaya kusvika kudai so. Vakadzi ngatidzidzei kungozviti dzikamire ifcha. Tichiona homwe dzana baba kuti munguva yeCovid yatati zviri zvazviri kuitika. Uye mbaba vaibata mari sei. Nekuti tinogona kupa murume pressure kuti ndituda chakati nechakati nechakati paChristmas. Osvitsa kunyatsoziva kuti zvinhu zvasina kumira mushe. Shanga nebudgeti yako. Dzidza zvaunoda iwewe. Hanzi dumba rina glass. Chireva kuti chaunodya paChristmas ika achitombogone kuonekwa nemunhu ari kunzoo. Iwe ndiwegona zvipa pressure wega. Saka semudzimai akarongeka akaangwarira anofanira kuziva kuti umwe murume wake anobuda mari yakawanda sei. Kana ndaona mari yemurume wangu iri shoma ndakutoshanda nebudgeti yandinayo inoita kuti next year ndigorarama zvakanaka neguri. Ndisazvipinze muzvikweresi nekunoda zvifadza nguva diki diki inopfuura. Bhozi Christmas one day. Saka kuti uyezve madzimai pamwe pacho tinhu twatinoda. Tinogona kuti paradzira nei zvimatauriro chaiwo chaiwo. Ukatoziva kuti murume wako haana haikona kumudza kuti irombe netasha yamari yeChristmas. Haikona kudza murume kuti irombe nekuti haana kutenga kana kuti huku yawo inda paChristmas. Mamakoresi pamwe aisitenga pamwe nekuda kwemukura yatasangana nayo iyi ndiwo katadza kuwana mukana wekuti akutengeri. Chigamuchira zviripo nekuti mangwana anouya. Next year kuzvinogona kuita zvakanaka. Mukadzokera pamaivi saka madzimai ari mudzimba yeyo Christmas yasvika kutsikana ine zvaminazvo zvauya nababa vatego ngatigamuchireiwo izvozvo.
Ko ivo vana baba vari kunzeuko munoti chii?
Vana baba vo vari kunzeuko kana uchiziva kuti iwewe une mari inokwanisa kuti mhuri yako ifare fadzawo mukadzi wako haikona kuda kufadza vekunzeuko wemumba yeye mufadzowo kuda nayowo kana mari iripo mukadzi anotsanangurirwa mune zvakanaka wofuti kuti amai mwana mari handina mari ndinayo kana kuti handina kana ari mukadzi anoda imba ikanzonzwisisa kuti baba vemwana vari kuti mari havana ichokwadi kuti havana kune varume masozika ekuti anoti ini mari ndina handina iye ainayo zvake wozoona akuraradza achinodhakwa achikuda kunzoka achinogozha nemafrends but mhuri aisiya isina che zvisina zvakakwana vana baba kuti variko vasingatokoshesi maprovisi vana next year kuteverera vasingakoshesi kuti marenti ari kuuya next year vanongofunga zvekufara panguva iyoyo saka tiri kuti sana baba nanaamai Christmas iri kusvika hatitinoisi nekuti vamweni muchatemana nemapanga vamwe muchairwa nenyaya yekuti muda kuedza kuzvifadza ofuti mari kana kuti nezviripo hazvisi kukwanisika saka mukadzi ukangozva kuti ai murume wangu anachakati haana mari yakati saka takushanda nezviripo imimiwo baba kana mawanawo mari kuteera mukadzi wemupachena mufarewo neguri zvakaringana nekuti nguva gore raperaka tofanira kuselebrate takudawo muchi mukovhidi tiri vapenyu handizizvo.
Amai Joyce Mupamhirwa vanozivikanwa nekuti Anti Joy vari parunhare kuchitungwiza naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tichaenderera mberi nehurukuro iyi na8 Manheru muchirongwa cheWomen's Round Table. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America neChina nezviro zvakashamisa vanhu vakawanda vari kumusangano uri kuitwa kuGlasgow kuScotland wezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti COP26 apo dzakabuda nechisungo chimwe chete pakutsvaga nzira dzekuderedza kusvibisa mweya wekufema nemadhigiri Celsius maviri kwemakore gumi anotevera. Izvo zvauya panguva iyo nyika dzave kupeta musangano uyu dzichitarisirwawo kubuda nezvisungo zvekudzikisa zvinokonzera kushanduka kwemamiriro ekunze zvinozokonzera kusanaya zvakanaka kwemvura nemamwe matambudziko. Chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica panyaya yezvemamiriro ekunze vaJohn Kerry vakati China neAmerica dzinogara dzichinetsana munyaya dzezvematongerwo enyika asi panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze dzine maonero mamwe. Mukuru anoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze muChina vaXi Jinping vakatsinhira mashoko avaKerry vachiti pane mukana wakakura wekuti nyika mbiri idzi dzidyidzane panyaya yezvekushanduka kwemamiriro ekunze. Ghana inoti iri kutora matanho ekuchengetedza imwe mhando yetsoko inowanikwa kumawirira kweAfrica iyo yave kutsakatika panyika nekuda kwekuparadzwa kwemasango nevanhu. Sangano rezvekuchengetedzwa kwemhuka reWildlife Vets International rinoti kwangosara tsoko idzi chiuru chimwe chete pasi rose. Nyanzvi munyaya dzeutano hwemhuka muGhana vamei Zieka vanoti vave kushanda nemasangano akazvimirira mukubatsira kuti tsoko idzi dziberekane vodzidzosera mumasango. Nyaya yekusaitwa kwesarudzo dzemabielection dzekutsiva nhengo dzeparamende nemakanzuru dzakadzingwa kana kushaya yanga yatsviriridza vamwe vemapato anopikisa zvikuru veMDC Alliance nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti hurumende iri kuramba kuita sarudzo idzi maune. Ukuwo hurumende yaipa zvikonzero zvekuti vanhu havaikwanisa kuungana vachiita sarudzo nekuda kwedenda recovid-19 iro rakavharisa zvinhu zvakawanda kwete muZimbabwe chete asi kuti pasi rose. Asi sarudzo idzi dzinenge dzave kuzoitwa kana zvakadziviswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti sarudzo idzi dzingangoitwa musi wa23 kubvumbi 2022 zvakabudirira. Nezuro mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vakaudzawo musangano nevatsigiri vavo kukopa kuchimanimani mudunhu remanikaland kuti sarudzo idzi dzichaitwa mukutanga kwegore rinouya kunyange hazvo vasati vatara mazuva esarudzo idzi. Kune zvigaro 20 nezvisere kana kuti 28 zveparamende nezvimwe 100 nezvishanu 105 zvemakanzuro zvisina vamiriri mushure mekudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance pamwe nenhengo yezanu PF muparamende nemakanzuro uye kufa kwevamwe vamiriri. Sezvo zvajeka kuti sarudzo idzi dzave mugwara rekuti dzinogona kuitwa gore rinouya kuve mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vachada kupinda musarudzo idzi vari kuti kudii. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika mubato reMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nenhengo yezanu PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaHlachiwayo kuti vanoti kudii nemashoko ekuti sarudzo dzemabielection dzingangoitwa mukutanga kwegore rinouya.
Chekutanga chofanira kuziya mhuri yeZimbabwe ndechekuti isu semusangano takatise kuchema, asi ndo mutemo zvaunotaura kuti kana kuchinge paita kuti constituency kana ward munhu ashaika kana kuti abva kana kuti abviswa panoitwa sarudzo mushure memazuva asikapfuuri 93 months ndo zvinenge zvichitarisirwa. Saka isuwo tinenge tichiona nekuti hatirarami tiri tega muno muAfrica kana muno munyika, tine dzimwewo nyika dzakatitenderedza kwakaitwa maelections akabudirira. Aya maelections angatore enyika yese kusanganisira upresidenti chaiwo. Saka tobva taona kwedu kuno kuZimbabwe kubva kwavhariswa maelections completely zvisina kana dhiti rotaura kuti aiwa tiritarisira kuti zvichafamba zvakadai zvafamba zvakadai. Zvaingotiratidza zviga kuti ava nhava vane zvavakananga inyaya kuti vana vaZimbabwe vasawana mukana kana vasawana vanhu vanovamiririra vanomirira zvido zvavo.
Tinzwe kuna vagakanje, vagakanje munoti
ndinotenda zvikuru koma ende ndowirirana mukoma wangu pavataura kuti kumiswa kwaita maelections papaine chinangwa icho kwadi papaine chinangwa. Ndinobvuma zvekare pavari kuti dzimwe nyika dzakaita maelections icho kwadi dzakaita. Isu kuno chatinokoshesa upenyu hwevanhu kupfuura sarudzo. Isu kuno chataikoshesa kuchengetedza vanhu kubva kudenda. Ndosaka muchiona kuti nyika dzese dzamuruti dzakaitwa maelections, nyika dzese dzamuruti vaita dhemokrasi vakaexercisa democratic rights vakalusa rights of life. Saka tatiri pembe pekuti hurumende inotarisa kuti tingaita maelections chirwere chinozospreada kusvika pati, uyezve mari yatinofanira kuitisa maelections yacho kokana tikatenga hedu vaccine vanhu vakavhakisinitwa. Ndosaka muchiona kuti Zimbabwe iri kuyemurwa even nemafirst world countries kuti yakagona kubata nyaya dzevaccination. Saka zvaitaurwa napurezidendi nezuro vari kukopa kuti aiwa tigadzirai kuita maelections vaitaura vakamira padevelopment vaenda kujeni yedevelopment. Ndo zvinotanga kuapreciatewa izvozvo
vahlashwa.
Chinondinakidza ndechekuti election inosanganisira kuunganidza vanhu, inosanganisira kuti vanhu vaite marali mameeting. Asi marali kana mameeting aimiswa maopposition political parties neMDC Alliance vakatendera vana munzura kuita congress, vakatendera maMPs avo kusanganisira ivo ana Munangagwa wacho wacho nana mai Munangagwa vaita marali nyika yese vachitenderera vachiita marali. Havana kana kumira, havana kana wanjera vakavhara kuita marali. Vakaita maelections ava vaita macongress kumadistrict kumachimba vaita vachiunganidza vanhu vazhinji. Saka zvinomisamisa sitereki munin'ini wangu achitaura nyaya yekuti vanokoshesa upenyu hwevanhu nokuti vakavhara maelections, vakavhara kusika kudyiwa neMDC Alliance.
Vagakanje,
kono wangu anafana wanzikisa mashandere parliament. Kero ma MPMDC Alliance esa katusoka mparliament. Decision ino kudirira neva nwane more than 2/3. Zano PF haifaya katika kuchidwane MDC ni kuchi MDC Alliance haisati ya mwagia Zano PF. Uye zwe hatibone kuchika kuchidwane bato risinga exist. Atito ziri kutipawache enda kuma elections wane nge wachinza anima sonda apela wai chance ta register wa citizens convergence for change. Saka shua tingamisa ma elections chichishika kuchidwane bato risata lonchewa.
Vasachwayo bato renyu hanzi harina zita munopinda sei musarudzo pindura itinzwe.
Aiwa takataura ndofunga hapana confusion ipapo. Vana veZimbabwe vanoziva vatungamiriri vavo. Vanoziva kuti president wavo President Nelson Chamisa. Ndosaka muchinzwa kuti ah ngapinda hake mukomana. Ndo vanoziva kuti mukomana ndiani. Saka hapana kana confusion. Vanhu vanofamba nemukomana vanozikanwa. Vanhu vanoda shanduko muZimbabwe kuti zvifambe vanozikanwa. Saka nyaya leadership haisi kana problem. And the spokesperson wedu akataura kuti makaona pazvivhitivhiti pamasaisai pakasiyana siyana uchitaura kuti aiwa chatopedza tatakutoziva kuti tichipinda mune next election bato rinenge richishandisa rimwe zita. Asi nyaya haisi nyaya yezita, inyaya yeugaro hwevanhu, inyaya yekuti ah totungamira sei nyika. Vanofanira kutungamirira nyika ndeava vakatungamirirwa nemukomana anova President Nelson Chamisa.
Vagaganike mapindurwo apo, pindurai tinzwe.
Isusu patiri kupomerwa kumisa maelections. Tiri kupomerwa tichinzi tiri kutya bato rinonzi chii nekuti hatigone kumisa maelections. Tichitya bato risati raregister, bato risati raloncha, bato risati raapo. Haugone kuenda kumapurisa ka kunoripota kuti pane munhu arida kundibira kana kuti face yake yakafita kuti haimbabva. Saka tinomisa maelections. Nelson Chamisa tinenge tichimumisa nebato ripi kana kuvaimbi chaiko kunonzi Alec Macheso and orchestra mberi kwazvo. Handiti dai vari vemGCC vari kutombotaura izvozvo zviri nani. Vanhu vasina bato.
Avo vanga vari nhengo yeZANU PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanjwe. Manzwawo zvakare kubva kumunyori anoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mubato reMDC Alliance vaClifford Shachuwayo. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe Warriors chiri kutamba neSouth Africa manheru ano kuFNB Stadium muSouth Africa nenguva dzepfumbamwe mumakundano emutambo weFIFA World Cup iri kuitirwa kuQatar muna 2022. Zimbabwe iri mugroup G uye yakatobuda mumakwikwi aya sezvo isina kana mutambo mumwe chete wayakakunda kunze kwekuita mangange 0-0 neSouth Africa mumutambo wekutanga. Ghana yaita mangange 1-1 neEthiopia mumutambo watambirwa muJohannesburg sezvo kuEthiopia kuine hondo. Kunyange hazvo Zimbabwe yakabuda mumakwikwi aya, nyanzvi munyaya dzezvemitambo uye vakambotambira Caps United vaimo nezvimwe zvikwata muPSL vamoo moyo vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti mutambo uyu wakakosha zvikuru.
Blessing, ndakatarisa vakomana vadaidzwa, ndinoona murayiridzi Mapesa ari kuzama kugadzira chikwata chinganotambe zvakanaka gore rinouya kuAFCON. Mutambo uyu kwatiri wakakosha nekuti kunharaunda yedu yekuno kuzasi kweAfrica tinofanira kufamba isusu tichizvitutumadza.
Zvinokwanisika seizvi?
Kuti tinyatsofamba tichidaro tinofanira kukurira vakomana veSouth Africa. Uyezve ndinoona kuti nevakomana vakadaidzwa ava vakati wandei vacho vanoda kuratidzira kuti vanotogona, uyezve vanoda kutotamba zvekuti kuti vakwanise kuratidzira kuti vanokwanisa kuenda kuAFCON mugore rinouya. So ndodaira kuti vakomana veSouth Africa vachange vakaremerwa nebhora irori, ende vedu ndotarisira kuti kwanhasi vachatamba zvinodekadza uyezve tinofanisa kukunda.
Ghana neSouth Africa tingati ndidzo dzasara chete apa dzine mukana wekuenda kumakwikwi aya. Taona Ghana ichiita iyo 1-1 neEthiopia. Semaonero enyu izvi zvinorevei?
Emafambiro aita mutambo pakati peGhana neEthiopia, mutambo waita 1-1. Chikwata chaane mukana mukuru wekuqualifya iSouth Africa. Ndodaira kuti dai ikangokwanisa kungoita draw, then ikaenda futi kuGhana ikoko yonoita draw, inenge yakutokwanisa kuenda kuWorld Cup. This is the closest they can be.
Nyanzvi munyaya dzemitambo vamoo moyo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio7@voanews.com. Munokwanisawo kudzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zilukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 11 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
and for now the commissariat department will continue with the exercise until it is certified that the accredited party cells make the party win
Ibandla leZANU-PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 kungakhathalekile nokuthi isimo somnotho welizwe asimanga kuhle.
No satanic power, no kidnapper's power can stand against God who created the heavens and earth. Ngiyacela sikhuleke lengane ibe covered with the blood of Jesus Christ in divine protection aze ajika kuye ekhaya engophilayo. Ngiyakholwa ukuthi one day uNdimsochuma is going to come back home intact. God bless all of you. Nkulunkulu anibusise.
Abazali baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi makhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu, inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe ngolwesithathu, kwatholakala abangamachumi ayisithupha belegciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU-PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 lisithi lokhu kuzazakala kungakhathalekile lokuthi isimo somnotho welizwe asimanga kuhle. Lapho uZulu akhala ngokuthi udla imbuya ngoluthi, umlondolozi Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekhuluma emhlanganweni lentathe lezindaba, isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Mike Bima uveze ukuba ibandla leli seliqalile amalungiselelo okhetho lapho abakhangele ukuthola amavoti edlula izigidi ezinhlanu 5 million. Ukubeke sithi abamabandla aphikisayo aweZimbabwe kawenelisi ukumelana labo ngoba eyiwo asebenza lamanye amazwe ukubhidliza umnotho weZimbabwe. Uthe umhlangano abawenze ngenyanga edluleyo eBindura uveze sobala usekelo abalalo njengebandla.
And for now the commissariat department will continue with the exercise until it is certified that they are credible party cells to make the party win general elections.
Asilungisa amaseli omhlangano ethu, ugatsha lecommissariat luza kuqhubeka luze lube kwazi ukuba ibandla liyanqoba kanzima ngomnyaka ka-2023.
Ubima ubuye wakhuluma ngodaba lwamakampani asebenza eZimbabwe engaphansi kwabantu bawamanye amazwe emsebenzini efana leyokwemba, amavinkili okulungiswa inwele, izigayo lokunye, kumele abe ngasebenza lesizalwane seZimbabwe phakathi. Ethi lokhu bakwenza ukuze kuqiniswe uhlelo lwe-indigenization and economic empowerment olokulondoloza umnotho welizwe usezandleni zabansundu.
Zimbabwe, it was a big success. It was then followed by another successful rollout program in the Midlands.
Hamba kubulawayo ngodaba lolu saya njalo enkabazwe, kodwa sasisima silungiselela umhlangano wethu omkhulu, kodwa sifuna ukuba kuqhubeke ngoba amabhizimusi kumele ancede abensundu.
Uphinde wathi indlela uhulumende asebenze ngayo kumalungiselelo langesikhathi semhlanganweni we-COP26 kuveze ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele kangakanani ukuthuthukisa umnotho ngendlela asadinga ukubumba ubudlelwane obuhle lamanye amazwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe iZANU-PF kayisoze yafa yanqoba kukhetho luka-2023.
AmaNdebele bathi idonki ingazala umuntu uma iZANU ingawina. Izavothelwa ngubani? Abantu beZimbabwe bonke sebesuthi ngohlupho oluvela kuZANU-PF. Njalo iZANU-PF ivothelwa ngokhokho hayi okhulu. Abatwana bonke 18 and above bafike ku-57 bavotele iMDC Alliance. Yikho ke sibona ngani badlala lesikhathi. Khangelani bona ama war veterans sebe belawo iminyaka yonke sebe babopha.
Ingisho bezombusazo umnumzana Mike Sigola uthe uncoma uhulumende ngokudinga ukuqinisa uhlelo lolu lokuthi abensundu batholiswe amathuba kwezamabhizimusi.
Kungumbono omuhle kakhulu nxa khona lokhu yikho abafuna ukukuyena, kodwa zabe sicela ukuthi kungabi lokudlelwana phakathi, kungabi le-corruption. Abe zithi ngama-locals akube ngama-locals, ayikho into bethu ngama-locals sebenikana bona ngokwabo amathenda namakhampani lawo ukuthi berane izinto lezi. Azibe open to wonke umuntu into lezi, wonke umuntu olemali ofuna ukurun ibhizinisi enjengayona le yayenza.
EleZimbabwe liya kukhetho ngomnyaka ka-2023 kukhangelelwe ukuba amabandla ahlukeneyo azathembisa uZulu okwehlukeneyo, kungaziwa ukuba iZANU-PF ingabe ifuna amavoti loba iqinisile na ukupha abantu amabhizinisi lawa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kubhubhe abantu abathathu ngomkhuhlane we-COVID-19 ngolwesithathu. Kwatholakala abangamachumi ayisithupha 60 belegciwane le-coronavirus. Phakathi kwabantu laba abangamachumi amabili ngabezikolweni zeMathebeleland South, kuthi abalichumi lane 14 ngabezikolo zeMasvingo. Uhulumende uthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela igciwane le-coronavirus bedlula 14,638, kuthi abahlatshwe eyesibili bazinkulungwane phose eziyisitshiyagalombili 7,862. Sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Abayizigidi phose ezintathu 2.7 million bengabahlatshwe wonke amajekiseni womabili. Kulabanye abathi kuqakathekile ukuba leZimbabwe libe lamabandla aphikisayo amanengi. Abanye njalo ngabathi akuqedakali ukwenziwa ngamabandla aphikisayo ngoba lawo akhanya engelandaba loZulu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekela ukubunjwa kwamabandla aphikisayo amaningi ngesikhathi sokhetho khona kuvele kulamanye aqhuba umsebenzi ofanayo bathi abantu bonke balelungelo lokusungula inhlanganiso abazifunayo eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Ukubunjwa kwamaqembu azombusazwe nxa sekusiya ekukhethweni kakusonto etholakala kuphela eZimbabwe, iyatholakala endaweni ezihlukahlukeneyo. Sikubonile eSouth Africa abantu besukuma beforma ama-organizations ukusiya okhethweni lolalolo oludluleyo. Into etholakala kuzo zonke izindawo ezinjenga kithi ezinjenga ubo South Africa. Yebo kambe ungabe kungandanga eAmerica lakwezinye indawo zaseEurope, kodwa kukhona ukubona eNorthern Europe, eAfrica, eAsia kanjalo.
Uncube uthi lokhu kuveza ukuba abantu eZimbabwe bafisa kube lohulumende kaZulu.
Vele kuqakathekile ukuthi amaqembu ezombusazwe abe khona abe manengi, yikho kuthiwa yi-multi-party democracy nxa kunjalo. Angazabe ngu-1,000 angazabe mangaki, akula msebenzi lokho. Abantu bazakwazi bona ukuthi bakhetha wapi, bathanda wapi. Amazwe amaningi ungazibone kulamaphathi amabili alokhe wina Wakusho ukuthi kulamaphatha amabili kuphela abe maningi kakhulu kodwa abantu bakhethe la bafuna ukuthi bayavotele. Kanti-ke asingakhohlwa ukuthi njengakithi izanu izaphuma. Nxa engekho lamaqembu izanu vele ingaphuma phela iyasidilike. Kusho khona ukuthi le ezabe isingenile esihlalweni yabe isiyodwa kungela ama-opposition parties. Kusho khona ukuthi kuzafanele ukuthi aqalwe phansi adalwe kabutsha. Njengalokho abengasekho kuyingozi ke lokho emphakathini ukuthi kube lesimo esinjalo.
Abakhonona ngokubunjwa kwamabandla amanengi aphikisayo bathi kukhanya inengi lawo kawala njongo ezicacileyo. Umnumzana Thabani Godlwayo ngomunye okhonona ngokwenziwa ngababumba amabandla aphikisayo amatsha.
Ipolitics ye-Africa ngokubona kwami ibulawa yikho lokho ukuthi umuntu avele abe yipolitician usengenwa yibutsotsi. Usengelwa yibutsotsi ukuthi akasabacabangi laba bantu abamfake esikhundleni abamkhashileyo bebe sefuna ukukapula yedwa abantu kanje abafuni imali kodwa bafuna ini intuthuko. Sisifiso sami ukuthi ma kuthiwa ngiyavota ngiyakubalot box ngiyavota ngivotela iqembu endithandayo whether ngivotela izaphu ngivotela iMDC ngivotela izanu kodwa ngivotele iqembu endilaziyo ukuthini lizang bhekelela kusasa kunye labantu abami bekwazi ukuthi abantwana ngabahlupheki isikolo. Abantwana ma kuthiwa ngoba izidingo zabantu vele liyazazi. Abantu bafuna ukuthi babe nezibhedlela, kube nezikolo, kube nezibhorane emakhaya, lasemadorobheni lakho baba befuna into ezifana lazo nalezo.
Kula mabandla aphikisayo eZimbabwe edlula ikhulu 108. Kukhangelelwe ukuba azafika phose ikhulu lamajumi amabili. Nesikhathi kusenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugibbs Dube.
Abazali baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu. Inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. UThuso Khumalo usipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Mhlaka 20 Mfumfu lonyaka abantwana abane abayizelamani uZidane Muti oleminyaka engu-6 uZaid Muti ole 11, uAllen Moti ole 13, noZia Moti ole 15, bathunjwe ngamadoda ayisikhombisa ayehlomile ephelele, abakhipha ngodli emoteni eyayibasa esikolweni edolobheni lePolokwane eLimpopo. Amapolisa athi laba bafana khona betholakale namhlanje sekwedlule amalanga angamajumi amabili. Undumiso Chuma oleminyaka engu-18 wachiwa nguyise ezitolo eseduze lendlu yangakibo elokishini leUvel eJohannesburg esiyagela inwele mhlaka 7 Mpandula lonyaka. Uyise umnumzana Nqobile Chuma uthi kuze kube lamhlanje indodana yakhe ayibonakali. UChuma ucela iloba ngubani ongaba lomkhondo wokulonda indodana yakhe ukuthi athintane laye kumakhalekhukhwini eGoli kunombolo ezithi 0739155602 loba athinte ipolisa eliphethe loludaba enkambeni yeUvel uwarrant officer Mukhetse kunombolo ezithi 0663023364.
So bengicela ukuthi abantu bakaJehova nindinisele ngane iphitsha yona le lapho. Bengicela nalabo abafuqa umoya engcwele ukuthi let's pray until something happens. No satanic power, no kidnapper's power can stand against God who created the heavens and earth. Ngiyacela sikhuleke lengane ibe covered with the blood of Jesus Christ in divine protection aze ajika abuye ekhaya engophilayo. Ngiyakholwa ukuthi one day uNdumiso Chuma is going to come back home intact. God bless all of you. Unkulunkulani busisi.
Lezi zehlakalo ezimbili kuphela phakathi kweziningi kakhulu ezenzakala kwele South Africa ngosuku. Ngokwesibalo samapholisa bayedlula izinkulungwane ezisithupha over 6,000 abantu abathunjiweyo phakathi kuka-2019 lo-2020. Banengi abantwana phakathi kwaleli nani. Inengi lalaba bantwana litholakala lifile kanti abanye banyamalala kokuphela. Umgcinihlalo wenhlanganiswa ezimbi imbokodo onkosazana Victor Mathutu uthi njengenhlanganiso emele abazali abalabantwana abafunda lokuhlala kule South Africa bakhathazekile kakhulu.
Kusiphatha kabuhlungu kakhulu ukwenyuka kwezinga labantwana abanyamalalayo lapha eMzantsi Afrika. Abanye badojwe sebefile becuyiwe, abanye badojwe njalo bebulewe kungaziwa ukuthi abantwana babulawelwani. Kuyasikhathaza kakhulu, siyadinga siyayiswela imbangela yokuthi sikwazi ukuthi abantwana laba babulawa nje babulawelani, kwenze njani, ngubani lo muntu onguye singamkhomba ngomuntu esithi nangumuntu onguye owaziyo ukuthi kwenziwani ngezigili ezezicuye ebantwaneni.
Ngokutsho koxaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Institute for Security Studies kwele South Africa, abanye balaba bantwana bathathelwa ukuhlukunyezwa ngokocansi kanti abanye bayabulawa kufuneka izitho zabo. Kwezinye izehlakalo kuyabe kungumbango wabantwana phakathi kwabazali asebehlukene, kanti ke abanye bantshontshwa izikliwe eziyabe zifuna ukuhlawulwa imali ukuze zibakhulule. Amapolisa wona xwayisa abazali ukuthi baphangise ukubika nxa umntwana esenyamalele loba ethunjiwe, hatshi ukuhlala amahola angamachumi amabili lane njengalokho okutshiwo ngabanye ngoba lokhu akuseloqiniso. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguTuso Khumalo.
Kulive Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
FW Dikiyaki uwaba ngokugcina ukukhokhela uhulumende wobandlululo kwele South Africa kaSeko. Inkampani yezindaba e-Associated Press ibika ukuba uDikiyaki ubhubhele endlini yakhe namuhla duzane nedolobho leCape Town. I-FW Dikiyaki Foundation ibika ukuba ubulewe umkhuhlane wemvukuzane yamabhaphu. UDikiyaki wethusa umhlaba wonke jikelele ngomnyaka ka-1990 esanda kungena ehhofisini kamongameli ngokwethula udaba lokuthi sokuzavunyelwa ukuba ibandla le-African National Congress lisebenze okusemthethweni. Waphinde wavikela idala lephalamende ngesikhathi esifanayo ukuba uhulumende wakhe uzakhulula uNelson Mandela wayesevalelwe entilongweni okweminyaka engama-27 years. Uthi kuyakhe lo Mandela bathola isixoxo se-Nobel Peace Prize ngomnyaka ka-1993. Ele Kenya selivalise inhlanganiso ye-Kenya Football Federation ngenxa yobukhohlakali. Ilizwe leli lithi lizabophisa bonke abacatshangelwa ukuba bakhambula imali leyi abayinikwa nguhulumende benza abakufunayo ngayo. Kubikwa ukuba kule mali eningi okumangalisayo iyachaphazwa yinhlanganiso le. Namhla kwele Melika lusuku olwe-Veterans Day okunazwa abalwa impi ezijiyeneyo. Umongameli Joseph Biden wethekelele emathuneni awe-Arlington National Cemetery lapho afake khona amaluba ethuneni lesoja elingaziwayo elibizwa ngesilungu ngokuthi yi-Tomb of the Unknown Soldier. Ababekubutho abafika 400,000 bangcwatshwe emathuneni la. Bayahlonitshwa okumangalisayo abalwa impi ezijiyeneyo zokuvikela ilizwe leMelika. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America.
Ukukhankasela ukhetho sokuqalile phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Lokhu kwenzakala kungakhathalekile le migoqo yabezempilakahle yokuthi abantu bengabuthani bebaningi. Kambe kuzahamba njani kukhetho oluzayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Mqondisi Moyo, endawonye lesiphathamandla sebandla leMDCT, umnumzana Peter Moyo, onguye osungula lingxoxo.
Ya ubona kwami akunanto etshintshayo, kuyafana njengesuku zonke. So mina ukubona kwami akuncedi ukuthi khona siye kuma-elections singele ama-electoral reform. Amboni kusebenza ngabe sonke siyabambana sithi kuyiwa kuma elections ngaphandle kuna ma electoral reform.
Nanto udaba mnumzana Mqondisi Moyo kubona ngani lungenziwa na ukhetho.
Ngiyabonga babu kande lo foyethu Moyo. Hayi lona ukhetho njengoba sicho izanu PF elihlezi intimidate abantu, iwina ngokuintimidate abantu, ayisoziyekele vele ukuhlukumeza abantu. Ukhetho njengoba usazi babu kande ukuthi na iagenda yethu vele ihlukile lama agenda mhlawumbe babo babu uPeter Moyo lapha beku MDC. Kule ndlela nje sikhangelele ngayo. Though ekhuluma ngama reforms, it's unfortunate ukuthi MDC bona babu Moyo bake baba lethuba lokuthi balungisa ama reforms bese sephakathi labo bese sele big say than isay abalayo kathesa ba relax so kathesa ku expect izanu PF isiseli yodwa isithi le 2/3 e parliament ukuthi yenza ama reform akusoke kuvume nxa usakhumbula ukuthi Jonathan Moyo wake wathi izanu PF cannot reform to remove itself from power vele lokho esingakukhuluma ngama electoral reforms akusoze kube intizane engayenza ukuthi ama opposition ayikhiphe esihlalweni but ke thina njengemthwakazi Republic Party sizoba lendlela zethu ngoba thina sifuna izwe lethu asifuni iZimbabwe.
Nanto ke udaba mnumzana Peter Moyo uyakhuluma lapha umfoweni uthi yena laphambanisa nga liphakathi laphana lalungisa ama electoral reforms kathesi kuzabanzima uthini
likhotho lelo uright kakhulu sangena laphana sayolala especially ngesikhathi seGNU kwaba liphutha ukuthi kona abantu abahambisa kona ngale sihlaba dalela bakhohlwa ukuthi bona kwini isadaki I think iyatshela umuntu wonke ukuthi bona lingayi kuma elections ngalingazange lenza amayalo kathesi unkosazana uJwane uwile we-United Nations uthi bona yenzana ama-reform so into leyo akufuzanga sitshelwe ngabantu abanye abantu abaphandle kufuze sizibonele thina sodwa ukuthi ngaze siwine ngomhlobo uphi izana PF iyathi iwinile ingawinanga so into ekhona is to create a crisis ukuthi akula umuntu ozoza uya kuma elections umthakazi la ngabayande bathi vela sifuni sonke siyande laba independent candidates ngabale ukuthi asiyi kuma elections ezinongo kungena ama electoral reforms amasotsha akabatshiyane lento lezema elections amapolisi atshiyane lento zema elections izek must be independent izbc must be independent kube very objective asifuni ama elections esimenemene ukusanitizer into ezi-wrong.
Ye manje mnumzana Mqondisi Moyo wena ukubona njani ukuthi ukhetho lungenziwa akhona amanye amabandla azangena manje kuzanceda ngani?
Ngiyabonga babu Gande, ngiyabonga futhi ukuthi umfowethu Moyo uyavuma usebenzisa ibala sisibile lihle lokuthi bangena balala bakhohlwa. Asoze siyekele thina babu Du Gande ngoba i-strategy se-MRP vele sehlukile kakhulu kulamanye amabandla. I-ZANU PF siyistarta siyisukisela ngo-1980. Iqiniso lithi i-ZANU PF ayikaze iwine ama-elections kusukisela ngo-1980 but iyazifaka isebenzisa i-military amapolisa izethi njengoba sitsho umfowethu uPeter Moyo lapho. Soke kathesi zandiyevu ayifuni bantu ezathi batshela bithi yenzani into enje lilalele ngoba ukulalela izanu PF ufana lokuthi njengoba ekhuluma ngokuyisanitizer uyayisanitizer uyayilegitimizer ukuthi ayingene kuyadanisa ukuthi abafowethu beMDC even ngo-2017 sababona bejustify ikhuka mnangagwa imilitary coup besiyamcongratulate umnangagwa thina sibona ukuthi ukuchabela ukuphuma kwamgabe ufaka umnangagwa lezanu yakhe awenzanga lutho ngoba izanu PF is a system enija i-overall yonke so ke khonokho kungama lessons lithoko ukuthi kona vele izanu PF awusoze udile layo usebenza nge-system yayo ne-operator ngayo ngoba ungenza njalo iyakuginya yikubona yona i-MDC kathesi omoyo benje sebehlakazwe bazimvava ngenxa yokuthi bahlala besanitizer izanu PF mina engihlala ngisithi aso political party vele izanu PF is a cult inkolo engalani lokuthi khona ifuna ukuthi abantu bezimbabwe baphile
hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Peter Moyo usitshele wena ukubana ngokubona kwakho impumela engaba khona kukhetho luzayo ubona ngani impumela ezamukelwa yini ngabantu bonke
akuvumeki vela akula umuntu okuyamukelayo lokho yabona ukuthi kona ngo-2008 sesisele e-government of national unity watshaya umuntu so kwabulawa abantu afuni konoko ukuthi kona siye kuma-elections sikwazi ukuthi kona abantu bazabulawa unnecessarily we are not in a war so into ekhona ikuthi khona izanu PF kathesi bayavuma ukuthi ama-electoral reforms they are necessary so ngibona ngathi kube siyenze konoko sivume
umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla leMDCD ubexoxa endawonye lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo. Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors lise South Africa sikhuluma nje lilinde umdlalo wanamhlantambama lapho elidibana leqembu lebafana bafana umncintiswano wesibaya sika Group G okudinga amaqembu aza kuyadlalela kumidlalo yezizwe zomhlaba yenkezo ye World Cup okuningi asibuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe ngaliselalo ithuba lokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano weWorld Cup ozaqhutshelwa elizweni leQatar ngomnyaka ozayo. Kodwa ophethe isikhundla sikamqeqeshi wamaWarriors uNorman Mabheza uthi bahlose ukuthatha yonke yomithathu imiklomelo namhla.
Football is all about three results.
Kule mpumela emithathu etholakala emdlalweni wenguqu njalo sidinga enye yakhona ekudlaleni kwethu kodwa injongo yethu ngeyokuthi sinqobe. Iqiniso elikhona ikuba bese siphenduke saba achuzwa njalo kumele leso simo sikuquke yikho ke kumele sibophe ziqine ukuze sithole impumela ezasenza lati sizizwe singabantu abalesithunzi.
Iqembu leZimbabwe lelijeke amanye amaqembu engalaneni yemiklomelo kusibaya sika Group G lomklomelo wodwa eliwuthole lize libe ngujikelo bhanqa 0-0 lele South Africa ekuqaleni komkhankaso. Ngemva kwalokho lenqotshwe nge-1 kanyangele Ethiopia kwimpumela edale ukuba ube ngumqeqeshi weqembu lesizwe uTrap Gologarosich alahlekelwe ngumsebenzi. Isikhundla sikalokhu asithethwe Mabheza wezibambi esidukwini isikhathi iqembu leZimbabwe linqotshwa nge-3-1 ngele Ghana khona liwele Ghana. Kwathi emdlalweni wesibili leqembu elifanayo odlalelwe esigodlweni iHarare leZimbabwe linqotshwe nge-1 kanya. Ngemva komdlalo wanamhla iqembu leZimbabwe lizemukela ele-Ethiopia ngensonto mhla zili-10 kuyona le inyanga kaLwezi okuyabe kungumdlalo walo wokugcina kusibaya sika-Group G. Iqembu elizaphutha lihlezi phezu kwengalane yilo elizadlulela kusigaba esilandelayo somkhankaso lapho kuzaxekwa khona amaqembu ali-10 abe eqede imidlalo yezibaya phezu kwengalane kuthi azaphungelela lapho yiwo azakuyamela izwekazi lase-Afrika kwele Qatar ngomnyaka ozayo. Ngomunye umdlalo wesibaya sika-Group G odlalweni namhla emini iqembu leGhana lele-Ethiopia abe ngujikelo bhanqa 1-1. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lenziwe umthwalo olula kabi liqembu lezivakatshi lase-Bangladesh elinqobe ngama-wicket ayi-2-2 emdlalweni wokuqala wohlobo lwe-One Day International oqhutshelwe enkundleni ye-Queen Sports Club ngolwesithathu. Ekuseni iqembu laseZimbabwe ile liqale ukutshaya ibhola lathola amaranza ngama-40 lathoba 2 kuma-overs angu-23.2. Kuthe iqembu laseBangladesh seliphendula liphangela kuthelela amaranza ngama-40 lathoba 1 kuma-overs angu-10.4. Umdlalo wesibili phakathi kwamaqembu lawo uzakuba khona mhla zili-13 kuthi wesithathu njalo ngokugcina uzakuba khona mhla zili-15. Ngiyimele iStudio 7 kubulawayo uJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU PF lithi lizimisele ukunqoba kukhetho lomnyaka ka-2023 lisithi lokhu kuzenzakala kungakhathalekile nokuthi isimo somnotho asimanga kuhle. Abazali beZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu, inani elikhulu labo kungabantwana labasakhulayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Ngokulalela ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.